Vadzidzisi vari kushushwa nazvikuru nemuhoro wavo mushoma yavari kutangira hurumende ichiramba ichiita zvinoita zvavanzi vari munadzedu. Chatazoita kusvika padanho iri ndepekuti tiri kuona kuti mamwe maboka anomirira varayiridzi vasvika pakutengesa. Saka pakoti nzei dzega dzega tiange tiienda kubasa kamwe chete. Patiri kuenda kamwe chete apapa tiri kutarisira kune mari yatinotambira ndo zvinhu zvinoendera naizvozvo. Uyezve tiri kutorisana mazuva aya kuti vadzidzisi vanenge vachiisawo mamwe mazimbabwe avangaiti nekuti mhuri dzavo dzisatonogara mhuri dzavo dzisashaya dzidzo vachiitawo mabhinda zvekuti vakwanise kuchengeta ariritira mhuri dzavo panguva yakaoma kudai.
Munotanga rinhiiro danho rekuenda kubasa kamwe chete mukati memasvondo maviri iri?
Announcement pataitanga nhasi kubva musi wa 6 kuverenga mazuva taatoenda kubasa nhasi zvinoreva taachasodzokera kubasa kudarika panotera kusvika musi wa 20 February. Saka kutanga izvozvo tamutongoti tapedza maconsultation atisakaita mavhiki apfuura yose takasara chitsungo chekuti kubva musi wa 5 February titange tichimira kuenda kumabasa. Tichangoenda kamwe chete pamavhiki maviri kuitirawo kuti tiwane nguva yekuti tizviitirewo zvimwe zvingatiteirarama.
Tinoona kuti imi muri kuda kutora danho rekuenda kubasa kamwe chete mukati mesvondo mbiri iri, asi hurumende yakabva kuzivisa mazuva mashoma apera aya kuti yawirirana nesangano rinomirira vashandi reApex Council kuti munge muchiwedzerwa mari dzemihoro. Muri kuramba here kutambira mihoro yakawedzerwa?
Isu hatitambire hurukuro dzavaiita vari kuvictoria falls vachidhidha nekupinda mumabhoti nemamagemu avaitamba ikoko. Hatinei nazvo zvavaiita ikoko, hatitambirezve mari yakabuda. Isinoramba tichiridisa kuti tinoda mari kuti mushandi wega wega awane mari ichiitwa neinderbank rate ndokusiraramo mune environment ine inflation yakadai. Yekuti chero ukazi mari yako yapidzwa nemafutukutu anenge inongozoramba ichidonha value kusvira yadzoka payanga iri. Saka tiri kuramba zvachose endi kuenda kubasa kwatiri kuita kamwe chete pamavhiki mairi kuchazive kuchibatsiridzazve nemamwe maexcenge akawanda tirikuronga.
Tiri kuonawo muri kutaura kuti muchange muchipindawo mumigwagwa kakawanda muchiratidzira. Munee muchinyanyopinda mumugwagwa mune zvinyunyuto zvipi?
Chinyunyuto chedu chikuru ndichochi chemuhoro wedu watiri kuti muhoro hausatenga ukwani hauchaita kuti tikwanise kurarama chinhu chiremerera sevarayiridzi vari kushandira nyika yavo. Nechinyunyuto chedu chekutanga chisakanyanya tikoshera. Saka tirozvitarisa zvechinyunyuto chechipiri chekuti tiri kuti dzidzo yedu munyika muno yaparara. Tiri kuda kurwisa nekuti chodzero dzevana dzekuti vabatiwane dzidzo zviwande dziwanike. Munoona zvaakuitika zvekuti varayiridzi vaakusvika pakutopiwa mari yandingatoti chioko muhomwe nevabereki kuti vadzidzise vana vavo. Hazvisi izvo zvatinotarisira kana iri dzidzo yeruzhinji, dzidzo yatoti public education, idzidzo inofanira kunge ichiwanikwa neane mari neanenge asina. Saka tichange tichiratidza rudo rwedu sezvo mwedzi uno waFebruary uri mwedzi werudo. Taratidza rudo rwedu neprofession yedu, taratidza rudo rwedu nenyika yedu, rudo rwedu needucation sector nekupinda mumugwagwa. Tinyika nezvinhu zviri izvozvo, tichida kuti dzidzo yedu yeZimbabwe idzokere pakunaka kwayanga yakaita kare.